manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gumiguru 20 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitiye zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti havasi kunyatsofara neuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino. Mutungamiri weMDC vamogen Tsvangirai vanokokera musangano wevatungamiri vari mubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanodomwa neWHO sa Goodwill Ambassador anomirira Africa munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti havasi kunyatsofara neuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino pasi pechirongwa chitsva chebiometric voter registration kana kuti BVR. ZEC inoti iri kuda kuti inyorese vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa ichi. Asi vanopikisa nemasangano akazvimirira oga vanoti havaone ZEC ichisvitsa uwandu uhu. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai makarau akatanga nekuvabvunza nezvouwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino.
Pari zvino kupera kwakaita zuva ranezuro vanhu vanga vanyoresa vanosvikawo pa 814,000 nyika yese. Asi asiriwo ma centers esatinawo mamwe panguva idzodzo anga asatakwanisa kuti vatipe kuti vanhu vangani vavanyoresa. Saka tinofungidzira kuti vanongodarika pa 814,000 zvishomanana.
Muri kufara here nehuwandu hwevanhu vanyoresa kusvika pari zvino?
Asitisati takufara nehuwandu hwevanhu ava. Tinofunga kuti vanhu ava vashomanene zvachose. Vanhu vachiri kuzengurira kuya kuzonyoresa. Saka tinoda kukurudzira vanhu vese ruzhinji rwese rweZimbabwe kunyanya kunzvimbo idzo dzatakaita mavoter registration centers kuti ngavauye vazonyoresa. Nekuti kusvika musi wa25 tinenge takusimuka kubva kunzvimbo dzavo takuendawo kune dzimwe nzvimbo. Zvinozoita kuti zvisavaitire nyore kuti vateere kwa tinenge taenda. Saka kupera kunoita svondo rino tiri kukurudzira vese vari munzvimbo idzo dzatakatanga nadzo kuti ngavachiuya vapedzese vanyorese vese. Iye zvino tiri pandingatipa 11%. Tanga tichifungira kuti kupera kunoita chirongwa chedu ichi musi wa25 tinge tasvika pa25%, nekuti ndo 1/4 zvichienderanawo nephase 1 pamaphase 4 atinawo.
Asi tichitarisa iro dambudziko iroro, muchiri kufunga here kuti mungakwanise kuti mukwanise kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe?
Vanhu vedu vakauya vese tinofunga kuti tinokwanisa, nekuti mishina tinayo. Chatiri kungoshaya chete vanhu vari kuuya kuti vazonyoresa. Saka tikakuramba tichingokurudzira vanhu kuti ngavauye neuwandu hwavo vauye vazonyoresa. Vakauya vese tinodayira kuti tinosvika namba yedu yatiri kuda ye7 million.
Kuti vanhu vauye kuzonyoresa vakurumidze kubatsirwa, zvii zvavanoda?
Tinoramba tichidzokorora kuti vakurumidze kubatsirwa ngavauye vaine chitupa chavo chinoverengeka. Chingadai chiri cherata, chingadai chiri cheplastic, chingadai chiri chebepa, chinonyatsorakidza zvakakwana mazita avo, kuti vakaberekwa musiwani, nekuti icitizen here kana kuti havazi citizen. Ngavauyezve vaine rimwe gwaro rinorakidza kuti vanogara papi.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
Oh, Joker,
Mutungamiri weMDC vamogentsvangirai nhasi vapinda musangano weMDC Alliance wekuzeya nyaya dzemubatanidzwa uyu. Aka ndiko kekutanga vatsvangirai vachipinda musangano uyu kubva zvavaenda kuSouth Africa kunorapwa uko kwavakadzoka svondo rapera. Musangano wanhasi watenderana kuumba makomiti achange achiona zvinhu zvakasiyana siyana kuitira kuti pave nekubatana mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota gore rinouya. Vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vakurudzirawo vanhu vemuZimbabwe kuti vaende kunonyoresa kuitira kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. VaWelsh Mengcube veimwe MDC ndovadomwa kuita mutauriri weMDC Alliance basa ranga richiitwa navaJacob Ngarivhume veTransform Zimbabwe. Musangano wanhasi wanga uchikokerwa navatsvangirai vanova zvakare mutungamiri wemubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadomwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO semunyarikani achanga akamirira Africa munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti non-communicable diseases. VaMugabe ava nemakore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa vakadomwa mazuva maviri apfuura pamusangano wezvirwere zvisingatapuriranwe uri kuitirwa kuUruguay. VaMugabe vakaenda kumusangana uyu negurukota rezvekunze vaWalter Mzembi, gurukota rezveutano vaDavid Parerenyatwa pamwe nemamwe makurukota ehurumende yavo. Vachitaura vari kuUruguay, vaMuzembi vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vaMugabe vakadomwa semunyarikani izvo zviri kufadza nyika. VaMugabe vachange vari pachinzvimbo ichi kwemakore maviri uye basa iri haribhadharwe mari. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dziri kushamiswa nezvaitwa neWHO zvekudoma mutungamiri ari kukundikana kugadzirisa nyaya dzeutano munyika make, izvo zviri kupa kuti vakuru vakuru muZimbabwe varapwe kunze kwenyika. VaMugabe pachavo vanogara vachibuda munyika vachinorapwa kuSingapore. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nhasi vadomwa nemapato anopikisa mana kuti vatungamiri mubatanidzwa mutsva uchakwikwidzana nezano PF musarudzo dzegore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapato mana anoti PDP inotungamirwa namai Lucia Matibenga, Zunde, Dare neNational People's Party asarudza mai Mujuru kuti vatungamire mubatanidzwa wemapato aya uri kudaidzwa kuti People's Rainbow Coalition kana kuti PRC. Kusarudzwa kwaitwa mai Mujuru semutungamiri wePRC kwave kureva kuti ndivo vachakukwidzana navaMugabe vakamirira PRC musarudzo dzegore rinouya. Amai Mujuru vati vanofara kuti vadomwa semutungamiri wePRC.
Nini pamashoko angu ekutambira kudomwa ndekuti ndiri kuona ndisina mashoko anokodzera kutenda chido charatidzwa nevamwe vangu nemisangano yavo nemasangano avo, nokuti kana iri seNPP hapana chimwe chavaikwanisa kuita kunze kwekungoti wedu president ndewatingade kuti anga achidomwa.
Vatiwo chave kudiwa kwave kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese sevavhoti nekugadzirisa zviri kunetsa munyika kana vachinge vapinda mumasimba ekutonga nyika.
Tinofanirwa kunge tiri kukuridzira vamwe vedu vari kunze kwenyika kuti vange vachiva nechido chekuya kuzoregista kuti vavhote, kusanganisirawo vari muno vacho kuti vafanira kunge vachizoregistrawo zvakare. Ndofunga ndataura zvakare nemasangano anosanganisirawo nyangwe imi vekupepeta nhau, nyangwe vanoona zvekunyoreswa kuti vanhu vavhote, nyangwe vapi zvavo vari muno muZimbabwe. Tiri kungokurudzira kuti ngatibatanei tese, nokuti chinhu chatiri kufanira kuita ichi chinhu chinokosha chekuti nyika yedu idzokere pakare nekudarika pamberi.
Amai Mujuru vati nhaurirano nemamwe mapato asiri muPRC akaita semapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance neNational Coalition of Democrats dzicharamba dzichienderera mberi nechinangwa chekuti mapoka aya aite chirwirangwe musarudzo dzegore rinouya.
Mamwe mapato tiri kutaura nawo vazhinji tiri kutaura navo, asi ndiri kungoti inini aiwa kanguva haisi kutimirira. Ngatikurumidzei kuziva kuti chinhu chatiruda kuita panapa chichabata vanhu vakawanda. Saka isisu ngatiregei kuzvinzvera, kuzvifunga nekuda kutsvaka zvinzvimbo kana kuti handidi kuti ndizoitwa zvakati. Isisu ngatichingozivai kuti chatiri kuda kuvaka zvikurukuru ndichocho chekuti nyika yedu yabva here mumatambudziko.
Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti amai Mujuru nemutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai pamwe nevakasarudzwa kuti vatungamirire CORD vaElton Mangoma vakasabatana pamberi pesarudzo zvinopa vamugabe mukana wekukunda musarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanotengesera migwagwa vari kurasikirwa nezvinhu zvavo zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Izvo vari kutorerwa nemakanzuro maguta zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti makanzuro anofanira kubvisa mumigwagwa vose vari kutengesa zviri kunze kwemutemo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo mamwe madhorobha asati atanga kubvisa vanotengesa mumigwagwa, mumaguta akaita seHarare neMasvingo, mapurisa ekanzuru pamwe neZimbabwe Republic Police ari kufamba mumigwagwa achitora zvinhu zvevanhu vanonzi vari kutengesera panzvimbo dzisingabvumidzwe. Kumasvingo, vaya vanenge vatorerwa zvinhu zvavo vanokwanisa kunozvitora kumahofisi ekanzuru kana ZRP kana vachinge vabhadhara faindi. MuHarare, kanzuro inotiri kuparadza mirivo, michero nezvimwe zvinhu zvinosvika matani maviri zuva rega rega. Mutauri wekanzuro yeHarare vaMike Uchideme vanoti zvinhu izvi zvinonzi maperishables hazvibvumidzwe kudzorerwa mumigwagwa.
Zvinhu izvi zvinge zvauya pano kuno kuMunicipal Police, tinobva tazvipwanya. Tinozvipwanya kuti zvisadzokere kunotengeswa zvakare, nokuti tinenge tazvisanganisa nezvinenge zvataita tora panangana nangana zvosangana, uye vazhinji vanenge vachiita mabasa ayo macho vanenge vachitengesera panzvimbo dzisina hygiene. Saka kuti muzodzosera zvinhu zvakadaro zvinozonotengeswa futi zvinonetsa, uyezve kana ari semaapple haungazivi kuti iri apple ndera nhingi.
Asi vanoti vaya vanenge vatorwa zvinhu zvakaita sembatya kana mbozhanhare vanokwanisa kuenda kunotora zvinhu zvavo kumahofisi ekanzuro vabvisa mubhadharo. Vachideme vanoti nyaya yekuparadza chikafu, michero nemirivo inoitirwa kudzivirira zvirwere zvakaita sekorera, sezvo zvinhu izvi zvinenge zvatorwa munzvimbo dzisingabvumidzwe. Vachideme vati kana zvinhu zvikagarisa zvisina kutorwa, kanzuro inozozvitengesa. Zvichakadai, vachideme varamba mashoko ekuti mapurisa nevamwe vashandi vekanzuro vari kutora zvinhu zvinenge zvatorwa vanotengesera mumigwagwa, vachiti izvi hazvibvumidzwe nemutemo. Imwe nengo yeZimbabwe Home Industries Association, amai Martha Shumba vati manyepo kuti vese vari kutorerwa zvinhu vari kutengesera panzvimbo dzisingabvumidzwe. Vati semuenzaniso, kanzuro nemapurisa vari kutora zvinhu zvevanhu vari pane mimwe misika yakavhurwa kare kare.
Tipe tiudzei, nokuti ndisu tine vanhu, titsanangurirei kuti nasitira aikona kuti munhu mangwana anokuona fanana hausi mutungamiri, nokuti hauna chawabudisa kune munhu kuti atigadzirirei vasikana. Musaode vasikana kuri kunze zvakati zvakati, kuri kunze dry food, vanhu vanaye dry food asi vari kuuya vachitorora zvinhu nekanzuro, munhu achibhadhara.
Zvichitevera mashoko avamugabe, gurukota rinoa nezvedunhu reHarare amai Miriam Chikukwa vakaita musangano nekanzuro yeHarare, mapurisa, masoja nemagadijere vakatanga chirongwa chekubvisa vanotengesera mumugwagwa, icho chinonzi charamba chiripo kusvika guta rachena. Izvi zviri kuitwawo mune mamwe maguta nemadhorobha, asi mamwe madhorobha achiri kuronga kuti ofambisa chirongwa ichi sei. Vanhu vakawanda munyika havana mabasa, izvo zvave kuita kuti vararame nekutengesa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumiguru 10 kusvika musuwa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, kuEpworth; Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara. Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth, Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South East and West. Manikaland, Chipinge Central, West, East, ne South, Musikavanhu, Chimanimani, East, ne West, Mutare, South, ne West, Buhera, South, Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North, ne South, Mount Darwin, North, ne West, Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South, Mutoko, East, North, ne South, Uzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, ne Mzingwane. Insiza, Insiza, North, ne South. Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu. Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Sudan vaSalva Kiir neZuro vakavhura chipatara chekutanga munyika yavo chinorapa itsvo chiri muJuba, vakati iri danho guru munyaya dzeutano munyika. Chipatara ichi icho chiri kugamuchirwa nemufaro munyika ine kurwisana yeSouth Sudan iyi chichapa rubatsiro pachena kune vose varwere veitsvo vemunyika iyi, kusanganisira vanobva kune dzimwe nyika vanenge vagara munyika iyi kwenguva inokwana mwedzi mitanhatu. Vanhu vanonzi vane mafungiro akasiyana siyana panyaya yekuti zvinoshanda here kunyoresa kuvhota nekuzonovhota kana kuregera, sezvo vanhu vakawanda vakambovhota vari kuti havachisina chivimbo nezvinobuda musarudzo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kushomeka kwehuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota mumatunhu ose munyika, Studio 7 yataura nevagari vemuchinhoi, Kariba neHurungwe kuti tinzwe maonero avo kuti sei vanhu vazhinji vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota uye kuti chii chiri kuita kuti vamwe vade kunyoresawo kuvhota. Mumwe mugari wemuchinhoi, vanowe Mazani, ava vakanyoresa kuvhota vanoti kunyoresa kunovhota nekuzonovhota zvinopa vanhu mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda uye kuti pave neshanduko yavanotarisira munyika.
Ndonange kuvhota kana kuregista kunovhota kunobatsira pakutizo ndokutoti tikwanise kuunza shanduko yatiri kushuvira kuti ive iripo.
Muzvari Chipo Nyama vekuHurungwe vanoti vakanyoresa nekuda kuzovhota kuti vhoti yavo iwedzere pane mamwe ebato ravo kuti rikunde zvine mutsindo.
Vanowanda, vanowedzera kuwanda mavhoti chenowandawo. Dandikawo zvangari nevhoti yangu vanobva wedzerawo.
Vamazani vanoti dambudziko guru ravepo nderekuti vanhu havachisina chivimbo nesarudzo munyika. Vamazani vanoti vanhu vasinganovhoti vanenge vachitovhotera vanhu vavanenge vasingade, sezvo vachizosarudzirwa vatungamiriri nevanenge vanyoresa nekuzonovhota.
Kunyanya kana vari vanhu vemutauni kudai so, isusu tikana tikasanovhota zvoro kuti kune vamwe vachativhotera. Kunyanya ivava vekumaruhwava.
Asi mumwe mugari wekumakonde, vanomo White, vanoti havana tariro yekunyoresa kuvhota sezvo pasina shanduko iri kuunzwa nesarudzo munyika.
Last time ndakavhota chinzi tikavhota tinopiwa chi, unoona vhoti ndinochinja chi, zvinochinja kana life yako, kana kuti your life changes when you vote. Patavhota manje, it's pointless kuti unovhota kwandiri nisekuona kwangu. Hapana chinochinja so far, hapa ndizvachaita kubva 2013 kusvika parizvino, hapana chamburi chachinja kwandiri.
Mushandi we Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC va David Mbaira avo vanoita basa rekushambadzira kuti vanhu vanonyoresa kuvhota mudunhu rekariba nehurungwe vanoti vanhu vanofanirwa kunyoresa kuti vakunde musarudzo.
How they turn to register to vote in Kodzeriako for you to win it, you have to be in it and area. Muta zone kunyepero.
Nyanzvi yezvesarudzo nematongerwo enyika vaDanford Cherima vemuchinoi vanoti kunyange munhu achifunga kuti haana chekuvhotera anofanira kunyoresa nekuti panozoitwa sarudzo anenge ave nemamwe maonero nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvinoshanduka-shanduka nekunakidza kana nguva yekuvhota yakwana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Musi wa 14 gumi guru, migwagwa yemuguta guru remuSomalia yakanga yakazara nedzimotikari nevanhu, apo rori yakanga yakatewa nezvinoputika yakaputika mazana nemazana evanhu vakafa. Mushure mezvo rimwe bambu rakaputikazve mune imwe nzvimbo muMogadish mekare. Kurwisa uku kwakauraya vanhu mazana matatu uye mazana mana vakakuvara. Uwandu hwavafi hwakadai hausati hwamboitika munhoroondo yeSomalia. Kurwisa uku kwakapa kuti vanhu vakawanda vafe kusanganisira zvizvarwa zvekuAmerica. Kunyange hazvo vagari vemuSomalia neavo vanobatsira pachangoitika njodzi vakabatsira nekushinga, pane zvizhinji zvinoda kuitwa mukubatsira vanenge vapindwa nematambudziko. Kutanga musi wa 17 gumi guru, America iri kutumira ndege dzizere norubatsiro rwokuendesa kuMogadishu kuitira kuti vakapona mutsaona iyi vabatsirwe. America inoshora zvakadzama zviri kuitwa nevanopfurikidza mwero. Mutauriri wemuzinda weWhite House anoti America inomira nevanhu vekuSomalia ichitsigira hurumende yavo kuti vagare murugare vachivaka nyika yavo. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zvakaitika kuMogadishu kuSomalia. Maaerengero waneni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, makundano echibuku Super Cup ari kupinda masemifinal asina kana nzombe huru imwe chete yenhabvu muZimbabwe zvichitevera kudzingwa kwaitwa Caps United kubva mumakwikwi aya. Michael Okariati anotipa nyaya iye.
Kaso Laga Premier Soccer League yadzinga makepe-kepe muchibuku Super Cup mushure mekunge maGreen Machine aonekwa aine mhosva yokonzera mirizhonga yakaita kuti mutambo wavo neShabani Mine ugumire munzira kumaGlass Stadium musi wa 8 gumi guru. Kunyange hazvo nyaya iyi yakatongwa musi wechipiri, gwaro rabva kumutauriri wePremier Soccer League Muzvare Kudzaibare rinoti mutambo uyu wapiwa Shabani Mine nezvibodzwa 3-0 uye zveMagreen Machine aripiswa mari inoita iyo zviuru zviviri zvemadhora zvichitevera mirizhonga yakaitwa nevatsigiri vavo. Shabani Mine yave kusangana neHow Mine mumutambo wekutanga yemiviri iyo ichatambirwa munhandare yeBaba Field Stadium nesvondo uchizoteverwa neuyo pakati peBlue City ne Harare City. Premier Soccer League yaronga kuti mitambo iyi itambwe zuva rimwe chete munhandare imwe chete kuitira kukwezva chaunga sezvo zvikwata zvasara mumakwikwi aya zvisina vateveri vakawanda. Mune imwewo nyaya yatichangowana, chekwata cheCapes United chapinda mukuchema mushure mekushaya kwaFriday Piri uyo akaitisa mbiri chikwata ichi achitamba nevatambi vakaita saJoe Shambo, Stanley Duduma, Sheki Tauro naStanford Sticks Mutizwa. Piri ashaikira kuparire nyatwa hospital nhasi masikati, asi urongwa hwekuradzikwa kwake hausati waziviswa. Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa vanoti nhabvu muZimbabwe yarasikirwa zvikuru nekushaikwa kwaPiri uyo akambotambira chikwata cheMawarriors pamwe nekurairidza Caps United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Thank you. Muchirongwa chelive talk na 8 PM, tirikutarisa zvinoreva kudomwa kwavamugabe sa WHO Goodwill Ambassador for Africa on NCDs. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001-202-465-0318. Muimbi wechidiki Tarisa Ibushe, uyo akaberekerwa kuZimbabwe asi achigara kuAustralia, akabura kambo katsva kechitendero kanonzi Revive Us, ako kakatsikiswa kuAtlanta kuGeorgia muno muAmerica. Tarisa akambokwikwidza muchirongwa chekutsvaga vaimbi cheAustralian Idol, uyo akamboshandawo neDisney pamwe neLion King. Blessing Zulu Studio 7 abata Tarisai akatanga nekumufunza kuti sei akafunga kuimba kambo aka.
And why I chose it is because nezvekuitika zvese in the world, kune ma wars, kune ma political fights, Zimbabwe kusafa financially and economically, kune ma issues. So I just thought one don't need a hope and to remember that no matter what we are going through kana zviri kuitika kwatiri, Mwari vari kuzviona and vane chinangwa nesu.
Asi zviri nyore here kusikisa uku kuno kuAmerica nekuti iwe unogara kuAustralia uku?
Taitoda kunyatsoshanda nesimba. Pane a few things I don't wait kuti izvinoshanda izvazvishanda. Saka kana wadecida izvozvo, unofanira kuziva kuti kune macosts are involved to travel. Sometimes unotoda kutoti uregedze kurara kuti muachieve zvamunenge muchida kuachieva.
Tiri kuona vaimbi vakati wandei vanenge vakuburitsa kambo kamwe chete kana kuti single. Chii chiri kuita kuti iwo umboburitsewo kambo kamwe chete aka kana kuti single iyi panguva inoi?
Single inobatsira kuti inopromota album inenge richiuya. But vanhu vakawanda, manew artists for example, vanoburitsa one song because vanoda kutesta market, number one. Number two, zvinovaseva mari. I remember ndaitaura na Anton neZuro manager wa Dalinjek from Hillsong. Achiti munhu mufirst world akaspenda $20,000 to $40,000 anenge atonzi arekode an album. Saka ukaita imagine an album of 10 tracks, 11 tracks ichikosta in between then. Kutotenga kaimba ipapo. And when I know raise a mari from single, sometimes from EP. EP is half of an album now. 5 tracks, 6 tracks. Aka tengisa ka pusha over awedzera mari yake kuti a record a bigger album for the next project. That's why van vakawanda vakushandisa method yo. And also because my record labels achanyanyo offer my contracts akawanda kune ma artists akawanda. It's either vano offer my distribution and artist anoita self fund kurekoda album rake. It's because zvinza kudura, trend ya chinja kwane ma digital downloads. Akusisina ma physical sales muma stores as much as zvaimboitika 10 years ago.
Tichipeta chirongwa chedu, tari ungati imbire here zvishoma kambwe kakanonzi Revivers?
No problemo. Shake our city, we knew our strength, Lord. We thirst for you, fill us again.
Kambo kanosimudza mweya kubva kumuimbi Tarisa Ibushe anga ari parunare kuSydney kuAustralia na Blessing Zulu Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti havasi kunyatsofara neuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanokokera musangano wevatungamiri vari mubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanodomwa neWHO saGoodwill Ambassador anomirira Africa munyaya dzezvirwere zvisingatapuriranwe. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka ndokusiyai mina Chris Gande.